chekutanga mutemo wedu unotaura iwo kuti mapato ese ematongerwe enyika kana kuti vanhu vari vane chekuita nesarudzo vane kodzero yekuwane access kuma election materials. Saka isusu zvatiri kutaura ndezvokuti panodhindwa maballot paper aya anovhoteswa aya hatisi kuda kunodhinda nawo kwete, asi toda kunoobserva, kunoongororavo kuti pepa iri riri kudhindwa sei, riri kudhindwa nani, riri kudhindwa kupi uye kwadhindwa mangani. Totarisa zvakare kuti pepa iroro ipepa rudzii ekwaliti yayo, tobvumirwa isu kuti tipe nyanzvi dzedu kuti dzione kuti pepa iri harikwanisiki here kuti ukaisa x pamwe ozoguma a pamwe zvakare. Totarisa zvakare kuti ingi ichashandiswa ndiyo here ingi yekuti haidzimike kana kuti inodzimika nemama chemicals. Kana taona izvozvo tobva taona kuti zviri pachena. Sandotomuenzaniso webhora kana matimu achienda kuworld cup anobvumirwa kuongorora nhandare yavachatambira, vanobvumirwa kuongorora mitemo yacho, vanobvuma kuongorora zvose zvichashandiswa pamutambo iwoyo. Ndo zvati kukumbira chete, asi zeti yanga ichifunga kuti tikakumbira izvozvo taakuda kuaffecta independence yavo. Kwete, kana tichienda kunoregista mavoters, zeti inotibvumira iyo kuti tiise vaongorori vedu kuti vaone kuti zviri kuregistwa zvakanaka here. Patinoenda kunovhota paya, zeti inotibvumira kunge tinge tiine maagents edu bato rimwe narimwe kuona kuti kodzero dzaro hadzina kubudikidzwa here ipapo. Ndizvozvo zvatiri kutaura kuti panenge pachidhindwa zvinhu izvi ngatinge tichiona kuti ari kudhinda ndiani uyezve zvadhindwa zvingani, kwete kuti isu tidhinde tega. Hatisi kudaro tichitarisa from the air, kwete zvinoitika mune dzimwe nyika. KuTanzania zvinoitika, mapato anopiwa mukana iwoyo. PaSouth Africa apa zvinoitika, mapato anopiwa mukana iwoyo wekuona nekuongorora pepa richashandiswa pakuvhota ratinoti ballot paper racho. Hapana chinoruziva nezet, hapana chinoruziva nehurumende kuti mapepa ayo zvinge zvichiongororwa nemapato ese.
Vamangwana,
isu sezanupiri hatina dambudziko nokusapuwa mukasa wokuona kuti zvinhu zviri kudhindwa kupi. Hatina tinotrusta isu zvekutinoita basa rayo zvakanaka. Vezeki vane zvikonzero zvavo zvavari kuonera kuti vanoona sekuti interference nesecurity yezvavanenge vari kuita. Isu tine confidence, mune zvinoitwa nezeki. Taita maelections kubva paindependence kapatiri, hatina dambudziko rataita neballot paper. Ivo kana varivo vanoziva umbavha veNDC kuti munhu anoisa X ichifamba ichibva paisa ichinoita X yeimwe, ndo vangatodemonstrata kucourt kana kuzex kuti ndo zvinoitika. Zvati ukanyora X yako wanyora X. There must be an element of trust in the election vote kuti inonyora mapepa akanaka. Kana paine upowo hwokuti bokwendi inochinja pawaisa X, ngavazimosete kukoti isu hatina kuzviona ende hatizvizi kuti zviriko. So isu hatisi kurwa neelection, complaint yavo vanoisa zeki. Kana yaonekwa ine udzamu, kana vakaenda kuvanganopuwa oda ine udzamu, good luck to them. Isu seZANU-PF hatina dambudziko nemitemo yakapuwa nezeki, iri kuita basa rayo zvakanaka.
Chokwadi ndechokuti isu hatitruste zeki. Hatitruste zeki nokuti hisitori yayo ndiri kureva kuti ini isu hatina chivimbo nezeki. Hatina chivimbo nezeki nokuti zeki muzeki musekretariati mayo mune maCIO, mune mapurisa, mune masoja. Avo vakambunyikidza kodzero dzevanhu muna 2008 nemuna 2002 nepasa dzese dzakaitika idzi. Hatitruste zeki zvakare nokuti muna 2008 zeki imwe cheteyo yakachengeta maresults apresident for 6 weeks vachibika maresults iwayo kuti vamugabe varege kudyiwa negeti rakakurana vatsvangirai. So isusu zvatiri kungotaura ndezvekuti wongo zveki geni kichita basa rayo asi tadini kuti tese tione kuti zviri kuitwa nemazviro kwazvo here kana zvano PF isingade kuti inoongorora pari kudhindirwa mapapers isu hedu tinoda kunoongorora mamwe mapato asina shamwari dziri muzeki anoda hawo kunoona kuti zviri kudhindwa sei uye kwadhindwa mabalot paper mangani uye ari kuchengeterwa pai so muenzaniso zvinenge zvisiri pamutemo kuti mabalot papers edu achengetwe kuKG6 kumuzinda wemauto kana kuti kuChadwick House kumuzinda wemaCIO zvinenge zvisiri pamutemo izvozvo saka ndosaka tichiti tida kuziva kuti zviri kuchengeterwa papi avo vasabasa nazvo vasabasa neinformation iyoyo hongu vakasununguka vana vamangwana kuti patinenge isu tichiongorora zvedu kuti zviri kuitwa nemazvo here zviri kuitwa sei iye vanogona kuendawo kumunda vachinorima zvavo asi isu hedu tinoda kuona tichigogutsikana kuti zvinhu zviri kuitwa nemazvo
vamangwana constitution iyi takainegocheta neMDC navamonzora ini navamonzora tinegocheta constitution tikaona zvakakodzera kuti ZEC ive appointed nenzira yakaapoindwa nayo ini navamonzora tikafamba Zimbabwe yose tichikurudzira vanhu kuti vavhotere bumbiro renyika kuti varipasise rikapasiswa riine maclose iwayo anotaura kuti ZEC inoapoindwa sei inoita basa rayo sei chakunetsa vamonzora 4 years after tapemberera kubuda kwebumbiro handisizivi chavakatadza kunegotiate for 4 years patanegotiata constitution